Zvinonzi masoja ndiwo akakonzeresa mhirizhonga iyi sezvo achinzi akatanga kubvutira vanotengesera mumigwagwa zvinhu zvavaitengesa. Mumwe wavanotengesera mumigwagwa vatine chipako vanoti vakakuvara zvikuru mumusoro wavo mushure mekunge varohwa nemasoja.
Ini ndandakagara apa handizvo. Ndakagara apa kubva kwabva mukomana anotengesa kuna Fest. Asi ndasandamuona Fest kuti mukomana kuna wekuna Fest. Achitochema achitakumana ndibatsirewo vanhu vada kundiuraya. Then ndobva ndatosumuka apa ndatanga kufamba ndichienda ikoko because anga akatarisa uko. Ndobva ndotoona mukomana kuna Fest ndisati ndanzwa nyaya ino ndeyei akatotsuka ropa achitochema. Mumwe wachona one musoja anga ari musivi. Ndichitosvikawo ipapa masoja mamwe achona anga ane muinifomu achibva aita se achibva asvika zvikanzi executive vakomana vakandirova ndivava vari panapa. Obva ndatobatwa newani. Takutokikiritana pai uri kundibata nezuro ini ndasi tomborimo mutown. Uri kundibata ina zvanzi makandirova nezuro. Ndatotokikiritana paipa aumana bva azopindawo muaction. Takikiritana paipa ndandamukurira chi ndandamukurira simba ndobva azondirova panapa.
Mumwe anotengesera mumigwagwa vaDavid Muzondiwa vanoti vakatozorwisa masoja aya vaona kuti vakange vave kukuvadzwa. Mamwe emasoja akaonekwawo neStudio 7 achitemwa nematombo nevanotengesera mumigwagwa ava vakabva vawira pasi uku veruzhinji vachiita rutsoka ndibereke vachiita haziva kwake haziva kwake.
Akomana vakagara vangu makavazoobhiseni bhozi nderemdc nderemusangano. Saka vakomana vanowanzopfuura zvo vaitombomuka vachiita sebati tenge takangonyarara. Saka pava tangoziva kuti ndonyaya varingouya zotroera panapa yoti vagara vakamaka panapa panyamusaka pemdc.
Mumwe anoshandira mumigwagwa vaGilbert Zengeni vanoti sezvo vashandira pedyo nemahofisi ebato rinopikisa remdct inotungamirirwa navanelson Chamisa vanoona sekuti masoja akavarwisa sezvo vazhinji vavo vachishanda vakapfeka hembe dzemdc.
Chaitika pane mumwe mukomana anosenza mustreet anotengesa maheu. Saka abva kumusoro kwachimhanya anga aradzwa kuti anga arohwa faces. And then abva asvika mbasi kupotera upati zvikanzi akomana ndibatsire vana kundirowa. By then ipapo anga achirwa nemunhu 1 masoja about 7 anga ari kumashure achiita se vachitevera. Then pabva asvika saka isusu panapawo tiri vakomana anosapota mdc yavachamisa vazhinji vanga vakapfeka chiregalia. Komana ndipo vabva vangosvika mubva vangotikomba zvikanzi ndovamwe vachina ita sei munhembe dzavakaita se dzavakapfeka. Saka isusu sevanhu tati hatingangorohwi bhozi munhu akapfeka chi akapfeka hembe dzeami because tinoziva kuti this is not echi we are civilians we have the right to defend ourselves kana taita se tatakwa nevanhu vakaita seivavo. Saka tazvidefenda not on the intekse yekuti tioda violence asi kuti achiita se tachizvidefenda sezvo tachirwiswa nevanhu vangu vakapfeka hembe dzeami.
VaZengeni vanoti zvava kuitwa nemasoja izvi ndezvekuedza kuvhundutsira vanhu zvikuru sei vari mumadhorobha pamberi pesarudzo.
Monena ndinoita ndinononge vakatovhuriwa pavakatora nejunda yakaitika. Saka vangoona kuti kushandisa chisimba kumacivilians kunogona kuintimidata macivilians kuti azotya kuvhota panguva
yatikatarisana.
MDC yavachamisa inotiwo haisi kufara nemasoja anonzi akaendeswa kumaruwa uko kwaanonzi ari kuvhundutsira vagari vekumaruwa pamberi pesarudzo. Mutauriri wemapurisa amaisheri ticharamba vanoti havasati vatambira nyaya iyi semapurisa. Nekune rumwe rutivi mutauriri wemauto vaoverson mugwisi vati vachaferefeta nyaya iyi vozotura mashoko epavamire semauto panyaya yekurwisana kwakaita vanotengesera mumigwagwa nemasoja. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.